tinotenda nasi chokwadi tanga tiri kuzeya tichionesana necommittee mafambiro atakanga takaita asi tiri kuona paongoro yatatichiita kuti bill iri kune vamwe vanga vari kuti ngariendeee mberi kune vamwe vanga vasiri kurigamuchira kune vamwewo vanga vane muono wekuti mubiriro rimene zvinoda kukwenenzerwa kuti zvibude zvakanaka uyezve mukufamba kwatakaita tiri kuona kuti vazhinji vari munyika kwatakatenderera vanga vasina ruzivo rwekunyatsoziva kuti mubiri iri chii chiri kumborehwa zvikuru sei takanangana panyaya yemutauro nekuti mukatarisa bhiri redu rakanyorwa nechirudzi chechirungu saka tifaindi kuti tine vanhu vagari vari muzimbabwe vakasiyana-siyana vanotaura mutauro yakasiyana-siyana anatonga anandevele zvinhu zvatatiri kuongorora kuti mumabhiri anotevera zvakakosha kuti pese patinoita bhiri ringe rine mutauro unoita kuti vanhu vanzwisise kuti bhiri riri kumboti chii uyezve patiri kutarisa tichitaura kuti ari wakabuda pese panotova mabhiri aya ministry inenge ine bhiri rainenge ichiita ngaitange yaenda yanoita sinoti macampaign awareness aya ekuti vanhu vazivi kuti tichida kumboita nezvei
saka zviri kureva here kuti bhiri raakudzokera muvanhu kana pakaa patumirwa zvariri pamusoro pazvo mururimi runonzwikwa nevanhu
aiwa hazvisizvo zvatiri kureva nekuti kutaura kwandekuita ndeke kuti zuva rana tanga tiri kusangana tichizeya bhiri asi bhiri hatina kukwanisa kuti titedze kurizeya rese muzuva ranhasi tiri kuenderera mberi kurizeya bhiri irori nemusi wechina uyo watinozobuda tichifinaliza kuti tatenderana zvipi kuti tizive kuti tiri kubva kupi tichienda kuti nemabhiri iwa
tinoona kuti pane mimwe misangano yakasiyirwa panzira yakanga iri yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri iri mune urongwa here rwekuti misangano iyoyo izoitwa ichipedziswa
sekureva kwandamboita kana tiri komiti tinogara pasi toita chisungo toita chitenderano saka naizvozvo umwe noumwe anenge ane muono waanenge achiona mudare ratinenge takagara vekomiti iroro saka toi tichizoti isusu patinenge tagara toziva kuti tatenderana zvipi kudzokera kuvanhu here kana kuti bhiri rinoenderera mberi nekuti tinotarisa nzvimbo dzatakaita kuti kwatakasangana nemachallenges nematambudziko inzvimbo ngani uye dzakawanda sei izvi zvinozotiudza kuti aiwa ngatidzokerei kana kuti aiwa bhiri iri kuda mafambisirwo arakaitwa rakafambiswa zvakanaka
tinozwa kuti paa paine kuverengwa kwepiri kwangochitarisirwa kuitwa svondo rino kwebhiri irori kana second reading zvinoreva here kuti zvichambomiswa izvozvo kusvika matanga masangana
nemameetings atiri kuita iwayo tinovimba kuti rinogona kusapinda muvhiki iro rinei nekuti isusu tiri kudzeya pamusoro paro zvikuru sei patinenge tasangana nechina ndopatinenge taziva kuti tamira takaita sei.